manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nakavatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chiwabvu 14, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Vanhu vanorarama neurema nhasi vavhota muHarare musarudzo dzekutsvaga munhukadzi achatora chigaro mudare reSenate chakasiyiwa naSenatary Joyce Timire avakashaya neCovid-19 gore rapera. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vari kusangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Musangano uyu uyo wakatanga nezuro uchipera mangwana unonzi wakanangana nekupa vechidiki mukana wekupana ruzivo mumafambisirwo esarudzo uye kukwezva vechidiki kuti vapindewo munyaya dzesarudzo. ZEC pamwe nemapoka akasiyana-siyana vagara vachikurudzira vanhu zvikuru vechidiki kuti vange vaine chekuita nenyaya dzesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development, vaClarice Maduku, takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nemusangano uyu.
Kune mhuri yeZimbabwe chirongwa chakokerwa neZEC chirongwa chakakosha kunyanya nekuti focus is on young people. History yeZimbabwe yaratidza pachena kuti kubvira muna 2000 kunyanya participation yemayouth hainyatsofadza zvichioneka nekuti paya patinoti vangani vakaregista kuvhota uye vangani vanenge vachivhota. Mungori mugore ra2018 chete patangoona kuti vazhinji vemayouth angaregista kuvhota ndopi vakativhotei. So concern iyoyo ndinoona yakakosha kunyanya kuri ivo mayouth ari political.
Asi munoona here musangano wemazuva matatu uchikwanisa kuzadzisa zvirevo chekuti vechidiki vange vachipinda munyaya dzesarudzo?
ZEC ingangoda kuti inyatse kuenda kupfuurira musangano uyu waitikwa wemazuva matatu nekuti mamwe masangano akazvimirira ega ari kuti vanhu akwezve vanhu vachiita vasati vati tiri kunovhotera ZANU-PF, tiri kunovhotera CCC, tiri kunovhotera bato rakati kuti rakati kuti zvirongwa zvirimo munyika pari zvino zvekuti mayouth anoparticipate Americans akawanda especially kuvhota registration zvichiri zvishoma sezvatakaona paya muna February pakamboitwa blitz yekutanga achinzi vanhu ngavanoregista kuvhota vashoma shoma vakaregista. Saka ndingati chirongwa chakanaka ngachienderere mberi asi ZEC ngaipfurikidze chirongwa chatina zvemazuva matatu ichi.
Mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kukurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko avo kutanga nemuvhuro musi wa16 kusvika chishanu musi wa20 mwedzi uno inove svondo rinouya. Mutungamiri wesangano iri Vaobet Masaraure vanoti mutemo unobvumidza varairidzi kutora zororo iri iro rinonzi compassionate leave pasi pechikamu 41G chemutemo yepublic service kana kuti public service regulations. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kupublic service commission panyaya iyi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Danho ratikutora hatisi kukurudzira varayiridzi. Varayiridzi ndovauya kwatiri vachiti taremerwa, hatichagone kana chekubata, mapraizes akwira zvisingaiti, zvisadzoreke, mari haisi kuwedzera, hatichakwanisi kubhadhara mabhills, upenyu hwedu hwaakunzwisa titi. Tikamba tarotarisa isu kumaregulations yaitu yaemployer, tinoona kuti tine patinotenderwa kuti kana tasvika pazvinhu zvinonzwisa titi zvinotambudza zvakaita sezvatasangana nazvo, tinokwanisa kukumbira employer kuti timbozorora basa tichizvigadzirisa. Saka vhiki rino riwo semusi wa16 kusvika musi wa20 zvokuti kuvarayiridzi iwiki ratoti compassionate week rekuti nyorerai kune musupervisor wenyu musi wemuvhuro momuudza kuti section 41 pag inoti kana paine zvinhu zvauinazvo zvinonzwisa titi zvinoshungurudza chaizvo unotenderwa kuti umbozorora. Saka mazuva aya tokwatora nyika yese tichizorora tichirega kuenda kubasa, asi tikazorore tiri kushandisa wiki iri kugadzirisa matambudziko akasiyana siyana atisangana nawo.
Saka munoona here vakuru vebasa vachizenge vachitambira zvikumbiro izvo zvekuti varayiridzi vaende pazororo?
Chikumbiro ichi chakagara chabvumidzwa kare pamutemo, saka vatungamiri vebasa vakwanise kuratidza zvinhu zviri pamutemo. Isu tiri kungoexercisa marights edu zvatakatopiwa nemutemo kare.
Nzira iyo yekuti varayiridzi vatore zororo svondo rose haizoonekwa here sekunge nzira yekuramwa mabasa nayo vamasaraure?
Kwete hazvo, kuramwa mabasa izvezvo harisati tazvironga. Pamberi apa tichazoramwa mabasa chaizvo. Pari zvino hurumende ngaigare yaziva kuti zvatiri kuita izvi vangori vanhu vashungurudzika vari kuti tiri kumbozorora pevhiki rimwe chete chete.
Mutungamiri weA2's Vaobet Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamiriri vemizinda yenyika dzekumavirira vari muZimbabwe vangangosvika 10 vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa nyanga dzenzou neveZim Parks nemuvhuro kuti vazvionere voga uwandu hwenyanga dzenzou dziri munyika. Rwendo urwu ruri kuuya pamberi pemusangano mukuru wekuziya nyaya dzine chekuita nenzou weElephant Conference uri kutarisirwa kuitwa kuhwange mukupera kwemwedzi uno. Mutauriri weZim Parks vatina Shefarao vanoti Zimbabwe yakagarira nyanga dzenzou dzakawandisa dzinokosha mari inodarika chidimu chemiriyoni yemadhora ekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mumwe murume kuVictoria Falls akaurayiwa nenzou nezuro usiku. Vanhu 35 vanonzi vaurayiwa nenzou munyika yose gore rino. Zimbabwe inofungidzirwa kunzi ine nzou dzinodarika 100 rezviuru. Tabata waFarao kuti tinzwe zvizhinji.
Takaona zvakakodzera kuti tifambirane pamwe chete nezvinotaura mutungamiri wenyika wekuti re-engagement, let's re-engage. Saka isusu tiri kuedzawo nepatinokwanisa kufambirana nemuono wemutungamiri wenyika wekuti tikwanisewo kunge tichitaurirana nevamwe vekunyika dzekumavirira kuti tobatsirana sei kuti nyika yedu ifambire mberi, kunyanyanya munyaya yekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Tinoziva tese kuti vashanyi vakawanda munyika muno meZimbabwe COVID isati yauya vaisvika iwo 60-80% vaibva kunyika dzekumavirira kuAsia nekuchamhembe. So zvakakosha kuti vanhu ava vange vachionawo kuti matambudziko edu atirisanganawo akamira sei. Tichitarisa nyika yakaita seGermany semuenzaniso, imwe yenyika dzinotibatsira muurongwa hwatinawo hwekubatsirana kutochengetedza sei zvipfuwa zvedu.
Zvakakosha zvakadii vaFarao zvekuti vamiriri vekune dzimwe nyika ava vange vachiona nyanga dzenzou dzamakaunganidza?
Tikoshera nekuti ndozvinoita kuti nyika yedu ifambire mberi. Zvakatikoshera nekuti vanhu vanokwanisa kunge vane mari yekutenga zvinhu izvi vanhu vanobva kunyika dzekumavirira.
Muri kushandawo zvakadii nenyika dzemuAfrica dzine nzou kana matambudziko akafanana neenyu?
Anda pamwe chete nenyika dzemuno muAfrica kunyanyanya dzemusadhaki nekuti tisu tine nzou dzakawanda dzasara. Mukatarisa nzou dzinosvika idzo 400,000 izviuru 400,000 dzasara dzinodarika 50% kana kuti tingati 65% yenzou idzi dzinowanikwa mudunhu rino rekuchamhembe kweAfrica. Saka zvakatikoshera kuti tirambe tichifambidzana tichionesana kutoita sei matambudziko atinawo. Nyika dzedu hadzisi kukura asi vanhu vari kuwanda vanoda pekugara. nzou dziri kuwanda miti iri kuparadzwa ende kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze zvakatikoshera ende zvakatikoshera kuti patichaenda ku Conference of Parties muna November kuPanama tinge tichitaura tiri pamwe chete tiite chirwirangwe chekuti vanhu vedu vanobatsirikana sei mukurarama vanhu vedu vanowana sei chouviri kubudikidza nenzou idzi kubudikidza nemasango atakapiwa naNyadenga.
Mutauriri weZimpax vatinashe Farao vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yechiuto iri kutonga muGuinea yarambidza kuratidzira kwemapato ezvematongerwo enyika mushure mekuzivisa kuti ichambotonga kwemakore matatu utongo hwejekerere husati hwadzorwa kunyika iyi. Vakuru vakuru mumiro wake mudonho reWisconsin muno muAmerica vanoti vanhu makumi maviri vakakuwadzwa muzviitiko zviviri zvekupfurwa kwevanhu nepfuti mukati medhorobha reMilwaukee pedyo nenzvimbo yekutandarira. Apo zviuru zvevanhu zvaiona chikwata cheBucks chichitamba neCeltics mumutambo wesemifinari yeNBA Eastern Conference. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemamwe madzimai vanova zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa. Avo vanoti pari zvino vari kutarisana nedambudziko rekuti havasi kubatwa zvakanaka kuzvipatara pavanoenda kunobatsirwa kana vakazvitakura. Tichange tiri kunzwa zviri kusangana nemamwe madzimai maviri vatori muchipatara pari zvino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguroo kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pari zvino muchipatara mamuri imomo muSouth Africa.
Ndinoitwa My Passion Chitoro, ndiri kuPretoria kuMamelodi, ndiko kwandiri. Ndakazvitakurawo, saka makuseni pandandichienda kuchipatara ndabuda mvura, ndatanga kurutsana kubuda mvura, ndobva ndasvika kwandanichinda kuEstras Clinic, then ndobva ndidirector kuMamelodi Hospital. Ndasvika kuhospital kuya, vabva ndichingosvika vatonditi kubudisa passport. Ndikati pari zvino passport handina. Zvikanzi okay, wakakrosa seiboda, tichikuda mari. Izvezvi tichitotanga kuakuatenda tichikuda 470. Ndikati handina mari, pandiri pano handishandi. Uye murume wangu ashandi, vakati muno maubudi kana usina kutipa mari iyoyo. Then ukarara muhamu vari kuda 1170 rands per night.
Muri kubatwa sei pavanenge vaziva kuti hamusi zvizvarwa zvemuSouth Africa?
Saka ini ndauyawo nhasi kubva zvandauya makuzvandausa neambulance, havana kana rubatsiro rwavandipa. Kana vachitaura nesu ndisu vanenge vachitirafura semaforena, vachitituka, vachiita zvavanoda. Asi mari vachida, pamusoro pazvo vachida mari, dekuri kuti vanoda mari, asi kuti vachitibatawo zvakanaka. Asi hapana zvatingaita nokuti munyika yavo.
Shuwiro yenyu ndeyei, uyezve pane rubatsiro rwamungada here pane zvamuri kusangana nazvo imomo muchipatara chemuSouth Africa sezvizvarwa zveZimbabwe?
Mona rubatsiro rwataingodawo semadzimai akazvitakura. Kana dekuru kuti vatibatawo zvakanaka, varega kutirafura, tangobvisawo mari yavanoda zvakanaka, tabudawo zvakanaka uye tabatawo vana vedu zvakanaka. Zvozvete zvatinenge tichida, kwete kuti vanoda mari pamusoro, but vachitishaudha, vachitituka, hazvina kunaka.
Regai tiende timbonzwa zvakare kubva kune mumwe mudzimai ari muchipatara uyo anoti akabatsirwa mwana wake ari primicha pari zvino. Asi ari kutotyira kuti achawana kupi mari yekuti vabhadhare mari kana vachinge vakuda kubuda muchipatara ichi.
Hamuna munhu ndichiri muchipatara ndisati ndaudzwa bhiri rachona. Bhiri rachona ndichazorudzwa ndabuda muchipatara. Nekuti mwana wandakazvara epiretu. Mari dzachona dziri kubvisiswa vanhu dzakawandisa. Chero uchibva kuzvara ukasagarisa chero ukazvara sanhasi kubva watobuda nguva iyoyo.
Mari dziri kubhadhariswa kuti munhu abatsirwe dzakamira sei?
Kana ukazvara noma unobhadhara 2000. Ukazvara neopashoni unobhadhara 5000. Ukagarisa ma8000 9000 zvichikwira.
Saka imi muri kuziva here kuti muchange muri kubhadhara mari pamunozobuda nemwana kana achinge anzi akukwanisa kuburitswa muchipatara?
Nhasitokuzva tichabhadhariswa mari. Hakunoguru kubhadharwa mari nekuti kwanzi tiri maforini. Saka totongobhadhariswa mari yakawanda. Mari yakawanda. Izvo zvimwe akaita mwedzi ne2 weeks anzi 8000.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chemadzimai chatinokupai svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous iye zvinotokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives. Nhasi tine hurukuro naSabhuku Madzinga vaWebster Muru wekuward 1 kuHonde Valley pamusoro penyaya yazunza nyika yose yemukomana Morris Muchena wekuChisuko uyo akapedza mwedzi 16 achiita semudzimai mushure mekuroorwa naAndrew Chafa wemubhuku raMadzinga. Nyaya iyi yakatanga kuparurwa neKaranganda TV avo vakazotibatsirawo kuti tisvike kuna Sabhuku Madzinga. Ngatinzwei Sabhuku Madzinga vachitsanangura mafumurirwo akazoitwa Morris.
Madzinga muno chakaitika ndechekuti kunoku kune tournament yaakutambwa madzimai achitamba bhora ravarume. Saka bhora iri rakatambiwa Sunday yasiriki. Vachitamba bhora madzimai vakatamba just 15 minutes nekuti vataitamba navo vanga vachibva Chisuku. Madzimai vacho vachida kutamba nevadzimai vemuno mamadzinga muno. Saka vakatamba bhora iri 15 minutes. Then 15 minutes idzodzidzi ndakatosvikawo pagrand ndichiona vari kutamba iyeye mukadzi yeye anga atoriwo mugiraundi achitamba bhora. Saka zvaaitamba bhora vanhu vaingozvibvunza kuti ei mabandiri ari kuita mukadzi uyu kubanda bhora kwaari kuita mukadzi here kana kuti murume. Asi hapana akakwanisa kumubvunza pakuti uyu mukadzi here kana kuti murume.
Saka makazoziva sei kuti haasi munhukadzi Sabhuku Madzinga?
Nometa anobva kuChisuku ikoko achibva abvunza kuti haipi vanhu vekwaMadzinga vachitambisa bhora nemunhu wemurume zvinobvumirwa here. Tikati isusu munhu wemurume uri kutaura kuti atamba bhora ndoupi apa. Ndekubva adisikiraibha mukadzi iyeyo kuti uyu anonzi Morris Muchena. Tikati iya uri kutaura kuti Morris Muchena, isusu munhu uyu akapembererwa kubhuku kwedu usiku hwese kusvika vanhu vaswera achinzi muroora. Iwari kumuita murume pakuti kudii. Zvikadaiwa murume uyu nokuti ndii ndakafunda naye ende uyezve ndandogara naye kuChisuku. Ndakatofunda naye grade 1 to 4.
Saka makatambira sei tsananguro iyi?
Vanhu vakakashamidzika zvikuru asi hapana akakwanisa kuzozvibvunza kuti munhu ari kutaura chokwadi here. Saka chiitiko chakazoitika ndechekuti musi wechitatu inini ndandiri nemiting yangu panapa pakauya hanzvadzi yake yakaberekwa nayo mudumbu. Ndiyo yakazokwanisa kuti tese isusu vanhu vekwaMadzinga tizive kuti uyu haasi mukadzi murume uyu. Vakauya vachiti izvo tiri kuuyawo kwamuri Sabhuku, tiri kuda kuti titeerero Morris Muchena. Morris Muchena uyu ihanzvadzi yangu asi tiri kutonzwa kuti akaroorwa kunoku akatopondererwa kuitwa semuroora. Vati munhu uyu ihanzvadzi yangu ndakaberekwa nayo mudumbu rimwe chete. ini ndoko vandati aiwa andikwanisi kukuperekedzai kwenda nemi ikoko kwakarohwa kwachafa regai ndikutumirei vanhu vanotomutora auye pano ndoko vandatuma varume vangu vanokwana kuita 6 vachibvoenda kwomutora kumba kwako ndokubva auya pano apa
auya padare penyu akati kudii
murisi muchena ndakamubvunza kuti ava vanhu uri kuvaziva here avo sekutanga ipo papo akaramba kuti handiwazivi but ndokubva ndapa soko yedu kuna tete wacho hanzadzi yake yaitaura kuti ii hanzadzi yako ndakaberekwa naye mudoko ndoo ndakazoti chimubvunza iwewe kuti unozvibvunza ani ano kuziva here ndopa akabvunzwa murisi muchena achibva azoti ah inini ndinowaziwa hangu but nguva inei handifungi kuti ndiri raiti asi inini nii hanzadzi yangu asi inini nditori musataniki inini ndakajoina zvo chisataniki ndichimubvunza mubvunzo ndakati iwewe morisi zvava kubvuma iwewe kune hanzadzi yako kuti uri munhu murume wakanga wamboroorwa seiko nemurume uyu wekwachafa uyu saka iye akati zvanja zvazviri zvemachiripiti because mukandibvunza izvozvo izvo hatikwanisi kuzvitsanangura papa rezvimwe izvi ndakamuti bvisa bvudzi rakwe chiwigi chakakapfeka chechikadzi akabva anditi ndikabvisa wivhi ndinogona kudisapia 24 hours hakuzondioni panapa saka inini ndakabva ndazvitya ndokubva ndapawo kune hanzadzi yacho akati ano ini satiringomutera kuti tiende nakumba because taane 2 years tichimutsvaga munhu tichimushaya saka zvotaimushaya takazonzwa kuti ari kunoku ndosaka tasvika kunoku ndokubva ndazovapa inini kune vekwachafa wacho kuti ano chitorai munhu uyu muende naye kumba inini musabvipo apapo kana inini ndaenda kubasa ndichazodzoka ndinonzwa kuti murume wacho zvaasipo ari kuHarare akafonerwa achauya zetitozopedzisa soko iri tiri pamwe chete saka ndakazobva kubasa inini ndokuzosvika kuenda kwachafa kwacho ndotonzwa kuti vabvumirana kuti ano inini ndandisigasiwo kuti iwe uri murume ndokubva watorana wachienda kumba kwavo asi nyaya yacho yanga yatoenda kumapurisa kudhara
saka pari nhasi varipi vaviri ava
wairiavo vari mumaoko memapurisa ndakatonzwa kuti vangu vari kukoti yakatangira padc ndokuzonzwa kuti vatransferwa kuti vaite koti yeva kwamutara hamene kuti chokwadi ere chirikungotaura vanhu
asi tichitarisa nyaya iyi sabhuku madzinga pane mhosva yaparwa here apa
isusu tinoti kune mhosva yaparwa muchiwanhu chedu tiri kutomirira kuti ikokoko kwakamira sei kumatare ezvemhosva kana vari kunzi ikoko kumatare ezvemhosva hakuna mhosva but kune kutinayo nechigariro chedu chechiwanhu hatichataura zvakadaro
pane matanho amungazotarisira here kutora mungazivisa vanhu kuti zvii zvinozoitwa zvekuchenura nzvimbo
hatinazvo zvekuzoita because kugara kwedu matunhu edu isusu nechiitiko chakaitika ichi tichiri kuchikurudzika zvikuru hatatanasa kugadzika nehana dzedu kuti chiitiko chakadaro ichi chinozoguma chakaita sei toda kuti titore matanho pabva pane zvavakaita izvi nekuti hasaita zvoona futi
kuna vamwe sabhuku madzinga vari kuti izvi hazvinei nechisatanisti chiri kutaurwa nemunhu uyu asi kuti vanhu ava vanogona kunge vaizivana vari vaviri vachiita zvavo hongochani munoti
kune vakatowanda vari kutaura nezvekuti ichi chingangove chisatanism zvechisatanism hatizvizivi but chingochani tiri kuzvitambira sechingochani because iwo pachavo pauiri waitozivana
aiwa ndinotenda zvikuru sabhuku madzinga manga makateerera kuna sabhuku madzinga wawebister mhuru wemuwadhi 1 kuonde valley muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu munhau dzemitambo chikwata chengezi platinum stars chapa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi kuchikwata ichi Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yadambura Tenax 4-0 Baobab Stadium nhasi masikati ndokupa Mwaruwaru kukunda kwake kwechipiri kubvira zuva iro akapinzwa basa. Izvi zviri kureva kuti Mwaruwaru akunda mumitambo miviri ndokuita mangange mumitambo miviri nekurohwa mumitambo mumwe chete pamitambo mishanu yaashanda kungezi. Asi kukunda uku kwakwidza Ngezi Platinum nhano imwe chete chete pamusoro petafura yePSL kusvika pachinzvimbo chechishanu yakaenzana pamapoints 24 neManika Diamonds. Asi Ngezi yaenda pamusoro peManika Diamonds nezvibodzwa zvina zvacho zvabuda mumutambo wanhasi. Asi Manika Diamonds ine mukana wekusvetuka Ngezi Platinum Stars sezvo ine mutambo mangwana neBlack Rhinos kuSakuba Stadium. FC Platinum ndiyo yave pachinzvimbo chechitatu nevapoints makumi maviri nemashanu mushure mekurova Yadha 2-0 nezuro. Kunyange yarohwa nhasi, Tenax yaramba iri pachinzvimbo chegumi neshanu zvichitevera kurohwa kwaitwa ZPC Kariba 3-0 neBlue City nhasi masikati zvekare. Mune mumwe mutambo nhasi, Herentals yaita mangange 1-1 neBlue Chiefs. Murairidzi weHerentals Kumbirai muti wekuziva anoti mangange mumutambo wavatanga kunwiswa achavabatsira mumitambo inotevera.
Kumaneja kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza. Kana watiwana point zvinotipa manyukunyu tinoenda pamamwe magames achatevera.
Herentals yave pachinhano chechinomwe kusvetuka Black Rhinos iyo iri kutamba mangwana. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints makumi matatu chinzvimbo icho. Mumwe muteveri wayo vamasimba denenga vanoti haisi kuzobva zvekutamba.
Patasvika apa ndepekuti isusu seDynamos hatichaburuka patavi. Vese vanofunga kuti vachatidzura na FC Platinum nana Chikenini ngavambokangamwa kwazi vapfana na King na Dolo bhora ravari kutamba hariite. Kocho wedu ndiri ari kugona kuronga zvidhori. Saka panguva ino yatiri takutoenda.
Asi Dynamos ine mutambo mukukutu mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBaba Fields Stadium. Mitambo pakati peBoso neDimbare yakaoma zvekuti vashoma vanoda kuisa mari dzavo kubhejera chimwe chezvikwata izvi. Wawa ndiyo yave pasi pasi petafura nemapoints mapfumamwe kubva mumitambo gumi nemishanu mushure mekuita mangange 1-1 neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Chikwata chengezi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.